Kwazwai murezi Mbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wekambani yemairana vavhusumuzu Mukwananzi. Vamukwananzi, ndinomukamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here?
Tinofara zvikuru.
Ndambooti ndikudzosai pachirongwa chedu cheve chidiki tikurukure zvizhinji pamusoro pekambani yenyu Mairana. Patakapedzera kutaura mamuri kuno kuWashington DC muchindiudzawo zvizhinji pamusoro pekambani yenyu gore rapfuura muchiti aiwa makatarisira kulauncha kambani yenyu kuitira kuti mutange kushanda kune nyika dzakasiyana siyana. Mungatiudzawo zvizhinji, pane zvingati zvachinja here?
Mwari vatikomborera zvikuru ekuti tave nemacustomers nemaoperations dzimwe nyika dzinoita sana South Africa naBotswana anaMalawi neZambia.
Pane matambudziko amungati masangana nawo here?
Matambudziko wongu anowanikwawo kana uchita fizi tefari tambudziko retalent yekuwana vechidiki vane maskills anokwanisa kuti simudzira kuenda kumberi, vanhu vanoita semaprogrammers nevanhu vane ruzivo rwekushanda nevanhu vanoshanda nemastartup.
Gore rapfuura ndakaonawo mukana wekukurukura nevechidiki anoita mabhizinesi akasiyana siyana. Vazhinji vanga vane chichemo chekuti nyaya yekuti unotenga zvinhu zvakasiyana siyana zvaunongochishandisa mubhizinesi rako nemaus dollar uchitengesa zvinhu zvaunenge wagadzira nemari yemabond note kana kuti iko cash. Hanzi vanhu vazhinji vari kurasikirwa nemari. Makazvionawo muchisangana nedambudziko rakafanana here?
Vese pane challenge, pane opportunity imwe yokuti munhu akwanise kuwana an opportunity yekuita mari. But nguva dzakawanda vanhu vakawanda vanongotarikira kushandira paZimbabwe chete. Zimbabwe ine vanhu only 30 million or so, but ukaita focus yekuti iwewo from day one uchivo mumakampani yako wotarikira kuti unowana macustomers outside the region, saka hautachemi chete nezvebhondi, hautaurari zvinhu, wakuwana marandi, mapula, manaira, makwacha, mari dzakasiyana siyana. So technology inobetsera munhu kuti akwanise kuita zvinhu zvange zvikakwanisike kuti vanhu pamakore akapfuura, ende zvinotoitika. Ukashandisa technology inokwanisa kutengesera munhu ivi munhu asiri muZimbabwe.
Vamukwananzi, mambotitsanangurira mukati makushanda kune nyika dzakasiyana siyana, mungatiudzawo zvizhinji kuti izvi zviri kushanda sei? Ndimi here muita nyaya yekupa vamwe mabasa kana kuti muri kudyidzana nevamwewo vechidiki vane makambani avo?
Isusu sekambani Mairana we are creating jobs. Tinoshanda zvekare nemamwe makambani vanenge vachida kuita mapartnerships.
Tichipeta chirongwa nekuti nguva ndiyo yadyanana, mune mazwi here ekupa vechidiki vane makambani avo vari kutarisana nematambudziko aya ndambotsanangura yekuti vari kutenga zvinhu nemayusa vachitengesa nemabond?
Chandingada kushira kuvechidiki nevanhu vanoda kutanga zvemabhizinesi ndezvekuti chotanga in every challenge there is an opportunity, but sometimes we are living in a situation which is upside down. Iwewo unofanwa kutoruma wotoshingirira kuita zvinhu ine different manner, ndingati nechirungu ine different dimension. Also ndida kudzidza vechidiki kuti isu tinokwanisa kuti tione kuti remangwana redu rakamira zvakanaka. Ngatisaumba makambani takangotarisa only one country, ngatiumbe makantri tichishandisa netechnology tiziva kuti there's a whole world out there. Tichashandisa technology tinokwanisa kuwana macustoma munenzvimbo dzakawanda. Tisu veMairana vada kutibata, we are very much open to work with people and to give advice. Batidzana munotiwanawo paFacebook, munotiwana pamawebsite yedu, tinotenda zvikuru nemukana wamachiba.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamukwananzi, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you.
Mure Zimbabwe chino puruka chino mara. Nguwa ndio ya jikanana. Ngatisangane pa dende mtanda apo pa Twitter. Uyezwe pa Instagram. At BigMike3BIGMYKE3. Ndio username yangu. Ngatisangane ine msuechipiri. Pachirongwa The Connection. Chirongwa chendu chewechidiki. Apo tichange tichiendra mberi. Tichikurukura. Nezu no sangana. Newechidiki mnyeka. Anokoneka ine mfaro. Ndini wanyu Mike Hove. Mure Zimbabwe. Tosangane msuechipiri. Bye bye.